Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musuwe chitatu kukadzi 19/2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ma passport akwidzwa ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then imagine the passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Hurumende inowedzera mutengo wepassport panguva iyo vakawanda munyika vari kuchema chema nekushaya mari.
Vabereki vakaita mandate kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27 ende musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100% maexams okwira ne4000% kuramba takanyarara.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kuratidza svondo rinouya kusafara kwaro nekukwidzwa kwemari dzebvunzo yeO level neadvanced level. Nasi tiri kupeta chirongwa nehurukuro yataita nemuimbi wechidiki Nice Boy pamwe nekuridza mumhanzi wake padamba refu rinoti zviroto iro richangobva mukuburwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota rakabvumirana nezuro kukwidza mari inobhadhariswa veruzhinji kuitira kuti vawane mapasipoti matsva. Izvi zvakaitwa panguva iyo veruzhinji vachiti vave nenguva yakareba vakamirira kuti vawane mapasipoti avo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashaura nevatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende, sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mudare iri, uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati dare remakurukota rakabvumirana kuti bazi rezvemari riburitse mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kuti patengwe zvinodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti kuitira kuti akurumidze kubuda. Mashoko amai Mutsvangwa akatsinhirwa negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe.
Mapasipoti akwidzwa ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then imagine the passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Vakazembe vakati vakanga vakabhadhara kare mari dzekutora mapasipoti havasi kuzonzi vawedzere imwe. Vanotiwo kugadzirwa kwemapasipoti nenguva kuri kutadzikwa nekuti bazi ravo harina zvikwanisiro zvinodiwa sezvo vari kutatarika kuwana mari dzekunze.
Tichabvumirwa nehurumende kuti ichatipa mari yekuti titenge zvinodiwa zvatinotenga zvinobva kunze kwenyika zvinoita kuti mapasipoti edu ave secure. Saka tine kamari katanzvikumbira kuti kakwanise kunge kachitibatsira kutenga mishini, tiwedzere production capacity mishini yedu, tiwedzere zvakare makonzerevhu atinohoda. Kabineti yatibvumira, tinoda kutenda kabineti kuti yatibvumira kuti ayo mari yo treasury vatitsvagire matipe tikwanise kuclear backlog.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza vatori venhau kuti hurumende itori nemari iri kudiwa iyi. vaka zembe, vaka tioka na vaka piwa mari iyi, vano da kushika manachikumi we gorerino vagadzira mapasipoti osa ya sata abuda, anoshika zhuru mazana mana. Dano ratoro wane urumende iri, rino ya apu vanu vajinji vavene ngoa ya kareba vaka mirro kutu mapasipoti awa abude, uye vajinji vajirara mumitese kutura mapasipoti mnjumbo zakasia na mnjika yose. Asimtevezerwe mtaruwe bato rinopiki sare MDC, valuku tamborinyoka, vano tavaone kuwezu kwa kwe marema pasipoti kuchibatsira, zvicha kadai, darema kurukota, raka wira na ozwa karo kutivesiva na migodi ya vasiru kubadara mitero, vacha tore wakana vakashuka mkupera kwa kubvumbe vasina kubadara mitero kuhurumende, izu znotsi nirwane gurukota runona nezo migodi, va Winston Chitando, awa vano tivesiva vasina kubadara mitero yavo, vane mkano ukuita izu mguwa ya kata ruwane darema kurukota nezuro.
Mutemo weduwe mainzi mina kwa state uno tiizo wanwete na maklema na maenwa mining title kwa kwa nopo kwa mundo badara mutero kukutu urambi une maklemzi wawo so wanwawanda lasengu kubadara mario yosaka wumende nkutu aiwa tufo otitezire mutemo kutumunweka weka anu sungivu wanga shibadara mario yomutero saka wanwusi lasengu kubadara mari wanupuwa kuti 30 April satu wa shika vange wa badara mari yoyo nukuti nchilo shikupamutemu
vachitando vanuti vanuvasiru kubadara mitero yawe mgodi kuhurumende vane chikwere tishinodari kama milioni maviri ema dora haka mirira studio 7 Muharare ndini Thomas Chiripasi.
Sangano Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ rinoti rakasvitsa gwaro kumapurisa nezuro richiyazivisa nezvehuronga hwaro hwekufora richienda kuparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pekukwidzwa zvakanyanya kwemari dzebvunzo dzeordinary level neadvanced level gore rino. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakazivisa mapurisa kuti vachafora nemusi wa 27 kukadzi senzira yekuti paramende ipindire sezvo vabereki vakawanda kusanganisira varaidzi vane vana vari kunyora bvunzo idzi vasingakwanise kubhadhara mari dzavakudiwa idzi. Boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe School Examinations Council ZIMSEC rakazivisa kuti mari dzebvunzo dzeordinary level dzakwira kubva pamadhora gumi nemashanu kuenda pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe pagwaro rimwe chete, kuchitiwo dzeadvanced level dzakakwidzwawo kubva pamadhora makumi maviri nematanhatu kuenda pamadhora mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe pagwaro roga roga. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kumapurisa kana atambira gwaro reptuz. Jonga kandiye miri weStudio 7 aita hurukuro navamajongwe kuti tinzwe zvavari kuronga.
Tiripo ndechekuti maexamsi dzakakwidzwa nezimse. Saka varairidzi sevabereki vakandiita manheti kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa 27. Ende musi wa 27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100%, maexamsi okwira ne4000%. Kuramba takanyarara. Chepiri ndechekuti tinoda kuti parliament ikwanise kuudzawo president kunangadzwa kuti ii zvinhu zviri kunetsa, we can't survive. Vana vevarongo vachatadza kunyora maexam. Magirl child ndiye achava vhikiti muhombe nekuti mubereki anenge aine mwana mukomana nemusikana achaokuta kuti mukomana aende musikana afari. Koitawo vabereki vane vana vanenge vaine disability. Vana ivava vakutongosacrificewa. Kure vaizvo kuti hatingarambi takanyarara education ichivandalizwa. Nepamusana pekuti maexams hafani kukomodifaiwa. They are not supposed to create an exam industry. Vana vanofanira kunyora because ndo gate racho rinovaita take to prosperity. Saka kana gate iroro rikavharwa nepamusana pekuti pane vari kuda kudya hationi tichienda mberi. Ndosaka tiri kudimanda kuti exams must be made accessible ende vana vanofanira kunyora vachifanisa kuafoda. Vana nherera dzinochengetwa nanambuya nanasekuru kumusha uku voitawo sei.
Saka munoona here imi kuenda kuparamende iri iyo nzira chaiyo ingagadzirisa dambudziko iri?
Ngatinzwananei. Hapana nzira chaiyo chaiyo. Nekuti kana zvinhu zvekuti pada nzira chaiyo chaiyo kutoita kuti zvinhu zviomarare. Best way ndeyekuti tikuda kuti malegislator aunderstande kuti maconstituents vakavavhotera vana vacho vari kumaruzevha nemumagutama vachagonunyora maexam nechekutanga. Saka parliament tikuda kuti tikwanise kuti parliamentary processes do the executive systems kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, issue ingaiaddresse.
Kwa hiyo hurumende ili kutipa nyai musati maenda kuparamende. Mambo hizo ili kutimunge mchi ingeja mapazi ano pata nyai zizizizo.
Nisho kwa adisho choto mwazi zuruga na makati waleza pata ndi mtandi rangu de Twitter. Zimuseki yaka ndinyo relasamba ikita ura hiyo kuti. Mangwe ma union yaka nga aliko kwa kati kwa msangani wakuti maizemisi za akutwa. Isa atina kutani mwazewa wano gara wakitu. Eza atiko luku nyarara zimuzikisha atira watina tukamirani ama zedu. Saka isikizo amba tijungo taura kutikana kwa isikita kwa adresa ma problems yedu. Gawa tere kune wano wano kwa jireza ma itu ziwaye. Kilipo leze kuti atinga nyarari zinaewa kumani. Nekuti zimuzanzi za akutwila. Saka zese kazi kire kwete. Gawa adresa ma problems yewa sandi. Ma problems yewa rombo. Ede atiko luku nyarara vana wati disadvantage. Kumbire le mtemo rinoti access to education. Inafana kwa nguwane munu wese. Kana access to education ni hato nisawa niki. Yore wa kutu urumende ya kukwa nga uprotecta ma citizens. Gawa protecta ma interest ema poor citizens.
Awa vanga wari mnyori mkuru we Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Wa Raymond Majongwe. Vachitawara wari parunare wari muharare. Na Jonga Kandemiri we Studio 7.
Bepa na ure Rekroniko rine nyaya inosiririsa zvikuru inoti iyo pane mumwe murume weku Lavendale kuumuguza. Murume wekumuguza uyo akatemwa akafa nemusi wemugovera Manheru nevarume vatatu vakamurwisa nematemo apo akaedza kumisa varume ava kupinda mumba yemuvakidzani wavo mushure mekunge mwana mudiki aive mumba umo ari dzamhere. Vatula ni Ndovu, awa ni makore makumi mana ni maviri, uye vachishandira kambani, iripa space lesa ye Zimbabwe Power Company, vanonzi vakatemwa kakawanda kumeso, mumusoro, pamweni pabende ketera ore kuruboshwe. Mapurisa anoti akasunga varume vatatu ava, Ronald Masopo, uye ni makore makumi maviri ni maviri, Polite Kanye, uye ni makore makumi maviri ni mana, pamwena Talent Ngomo, uye ni makore makumi maviri ni mana. Mtaoriri wa mapurisa Mbulawayo, Inspector Abednego Ngube, vanoti varume vatatu ava, vakasungwa nezuro. Yashuka nguva yekuti tichienda kwamuri imi vatereri. Tichikupaiwo mukana wekuti mutaure zvamunoda kukwanisa kunge muchitaura zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe. Tirikuonawo zvakare kuti kune vari pachirongwa chedu chino vatijoina tichiti mangwana nakanaka vatsigiri weStudio 7.
Nasera sei vashamarere weStudio 7. Imi ndinoitwa Piri, ndiri kukwekwe. Upenyu hwavo mawedu wei. Hamunanga kwavaka. Dai vazamawo kudzora mwoyo wavo, ndoo vari kuonesa mwoyo nokuti ndoo ari panyanga. Dai vazamawo kutaurirana neumwe wavo kuti vanotigorarama zvakanaka, zvinhu zvadhura. Zvina asi kana kutombotengeka. Tinotenda hama.
Mugomo wavo, mugomo wangu makadiko apo.
Nyaya yamataura mugomo wangu yekuti kuremekedza 21st movement, isu vamwe hatatombodi kuzvidzwa bhozi. Maronda atakatosirwa nemudhara kutogara tazvisiya nezvekurangarira nezvake zvitori nani. Bhozi mukatarisa isu ma age yedu yechidiki hapana akamboshanda kana muindastri richimutungamiri chavo chakasiya vatiitira ichi. Saka hatirumborinei nezvekurangarira vanhu vakaita sana Robert. Kana tingatorangarira Mandela bhozi yezve tiri muSouth Africa. Kutoziyawo indastri neSouth Africa, kutoziyawo kutoti kune indastri South Africa. Sinzi riizvarwa 1982-81 hatinagura takambopinda kana muindastri kura kusvika panapa kuzopinda muSouth Africa kuziya indastri baba. Saka hatimbofa tikarangarira zveutungamiri zvakadaro. Vanorangarira zvavo vakapusa mwoyo yavo ngavarangarire, isi totorangarira Mandela. Bhozi yakasiya agadzirira vana vake nesu vazukuru vekumanext door, nhaka yekuti kuzivawo indastri mune imwe nyika yavamwe. Maita zvinhu, maita zvinhu, ndotenda zvangu. Muri kutaura natafadzwa Chiwenga, ndiri muno muCape Town kumusha kuhwedza kuchigondo kwaChiwenga kwachikoko.
Maskera sei vana Jonga nekuru yenyose Studio 7. Ini ndinorwadziwa chaizvo, ndine shungu chaizvo kune avo vanhu vezano vanogara vachingofutira zano nguva dzese. havaonewo here kuti hakuna chipatara chezano, hakuna chitoro chezano, hakuna chikoro chezano, zvinhu zvese hakuna zvezano. Tinongotambura chose, uMDC anotambura, iye wachakafutira zano wache anongotambura. Saka ndizvoti zvinomborevei, havaoni here kuti zvavari kuita tiri kuendesa nyika kumawere. Tadi kumbozama zvinhu zviitwa, iye zvinotarisa imuone kuti chikoro, chipatara, takangoti zvese zvazvo zvese, chikafu zvese hazvisi kubatika pamusana pevanhu vezano. Tinongotambura tese, chitoro papi papi tese tinongotenga tisiri kungotambura, asi zvese zvavazvioni. Zvakaoma, zvakaoma.
Pastudio 7 apo makadiko vana mukoma Jonga, tine maovetrans akawanda nemajibha nana chimbwido vakawanda vanoti chaivepo kuhondo, asati tatambonzwa kana umwe chete anoti ndakanga ndiriko kukura hundi payakanga ichiita kumatembereni. Iyo yakazoitika kumashure kwehondo yechimurenga. Saka ipapo vanondinetsa kuti vanhu vakatora vekuhondo yechimurenga ndo vakatowanda kudarika vakazorarama munguva yekukura hundi kwevanhu vakanga vachipara mhosva dzerudzikowo. Handizivi kuti munopaonawo sei veruzhinji ipapo. Zvakare tine nyaya imwe inondinetsa yekuti inenge ichida hurumende kana minister of defense atitsanangurire kuti pamauto akanga achienda kuDRC pakave nemacasualties mangani kana kuti pakafa vanhu vangani. Nekuti ukateerera chero zvirongwa zvimwe zvinobuda kune dzimwe nyika, unotonzwa dzichitaura pachena kuti mauto edu afa maviri kuAfghanistan kana iri America kana kuti matatu kana kuti kune vamwe vakuvara kunzvimbo yakati kwavanga vachishandira. Saka edu mauto hambotauri zvokuti kana kuri kuti yakanga iri nguva yavamugabe vachitonga nechisimba. Iye zvino kaanyika zvayo vanoti yave new dispensation, ngavachititsanangurira kao kuti iwo sei zvavanoti vanogona kutonga. Nyika yedu yakanga ichifamba sei paitumira mauto kwaimbofamba ngani kuchikwara vangani, nekuti vanoti vanhu vaitungamira nguva iyo vaya vasingazivi zvavaiita.
Makadiko, makadiko, vashamarari mose vepastudio 7. Ini zita rangu ndinonzi Madzibaba Chubwe, Madzibaba Chubwe, ndinogara zvangu muno muSouth Africa ndichiraramira zvangu ndere musta. Inini nhau yangu ndida kutaura nenhau yegaraji yamasafe station anonzi Mazuva, anonzi Zuva masafe station ayo, kuti ko zviri kumbofamba sei kunyimunyika yeZimbabwe imu kuti mamwe masafe station yotengesa peturu nemabhondi, Zuva garaji yotengesa nemaus dora, zviri kumbofamba sei? Chii chanyanya kukosha kune garaji, kune masafe station anonzi Zuva ayo, chii chanyanya kukosha? Yasiyane chii nemamwe masafe station? Saka ndoda kunyanya kuziva izvozvo kuti ko zviri kumbofamba sei munyika yeZimbabwe.
Ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asine nechokuita nestudio 7. Tinokukukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa muChina nechirwere checoronavirus hwasvika pazviuru zviviri nevana. Vanhu vakawanda vachinzi vari kufa mudunhu reHubei, uko kwakatanga kuputika chirwere ichi muna zvita gore rapera. Vanhu vechitendero cheYazid muIraq vari kutsvaga nzira dzekuti vawane rutsigiro rwakakwana muparamende yenyika iyi pamutemo uri kuda kurongwa kuumbwa une chinangwa chekutsigira vechitendero ichi, zvikuru vanhukadzi vakakwanisa kutiza muunhapwa hwechikwata cheIslamic State. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, tiri kutarisa zviri kuitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo, avo vari muEthiopia mushure mekushanyira Senegal neAngola murwendo rwavo rwekukurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzisimbise ukama hwadzo neAmerica. nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vadzidzisa paDivry University kuOhio muzvina fundo Elliot Masocha vanoti kudzidzana kweAmerica kunobatsira nyika dzemuAfrica kupfuura kudyidzana neChina. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro namuzvina fundo Masocha pamusoro perwendo rwekutanga rwavapombei kuAfrica.
Ndopaona sekuti panhu pakarurama chaizvo parwendo rwavo rwavakaenda vane mamwe mabusinessmen mukati mavo vaine chinangwa chokunoona vatungamiriri venyika zvekare nevamabhizinesi kuAfrica ikokoko. Saka tichiona kuti mari inotsvagwa nenyika dzose dzapasi rose inouremu hunodiwa kutenga zvokunze mukati mokutengeserana kuti ndee US dollar, chikurudziro chavo chinofanira kuremekedzwa zvikuru kuti vari kuti ivo aiwa tarisai kwatiri isu kuAmerica kuno uku tisu tine mabhizinesi mamwe anomukurumbira mukatarisa zvinhu zvose zvinobva kumafoni anobvira kuno kuAmerica nezvakawanda wanda vanaFacebook vese. Saka vari kuda kuti vapindire China yavari kuona ichinyanyo kumhanya chaizvo muAfrica umu. Ukama ihoko ngahukurudzirwe vanhu vawane mabasa mabhizinesi okuAmerica aindi vandotanga mamwe mabhizinesi kuinvesta muAfrica.
Iyo America inganisa sei China iyo iri kuvaka ukama nekudzidzana nenyika dzemuAfrica zvinomutsindo?
Zviri kutoita vapompeyo izvozvi ndo danho guru ravangakwanisa kumisa China kuti vakaenda vomene kuAfrica kwacho. Kana president weAmerica akazowanawo mukana wokuinda womene kuAfrica kwacho pamwe chete nokudaidza vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vehurumende nevamabhizinesi kuti vauye muno kuAmerica vatsanangurirwe kuti ukama ihwohwo hungapfudzwa sei kudarika ukama hwechina. Nokunyange tikatarisa zvinhu zvinogadzikwa kuAmerica nezvinogadzikwa kuChina, tinoona kuti zvinhu zvinogadzwa kuAmerica zvine zvinhu zvinomukurumbira zvinhu zvinogara kwenguva yakareba kudarika zvinhu zvokuChina.
Kunyika dzeAfrica pane mutsauko here pakati pekudyidzana neAmerica kana kuti neChina?
Pane mutsauko mukuru zvikuru sekutaura kwandambotaura kuti kana tichitaura pamusoro pemari pasi rose tinotaura paUS dollar ndiyo inonzi mari inodiwa nenyika dzose. Saka tikatarisavo kuChina, mari yeChina haina mukurumbira kudarika mari yeAmerica. Zvekare rinonzi business kudzidziswa kwaro nokuitwa kwaro kana nyika dzeAfrica dzikateedzera maitirwo anoitwa business kuAmerica dzinobudirira. Saka ukama hweAmerica ndo hunofanira kukosheswa chaizvo nenyika dzeAfrica zvikurusa.
America chainofanira kuita chikuru kunyika dzekuAfrica chii kuitira kuti vapave nokudyidzana neukama hwakasimba?
America inofanira kukurudzira mabhizinesi ayo kuti awedzera tinoti mainvestments aya maforeign direct investment, vachikudza makambani avo agara arimo nechekare muAfrica imomo pamwe nokukurudzira mamwe makambani ari uno kuAmerica asati aziva zvokuenda kuAfrica kuti vainde vandoinvesta kuAfrica. Tikatarisa South Africa yoga pachayo ine over 500 companies dzokuAmerica. Kambani idzodzo dzikaendawo kune dzimwe nyika dzomuAfrica dzichikudzawo nzesi adzo munyika muAfrica imomomo. Africa inobva yasimuka, America inobva yasimuka, pasi rose rosimukawo zvekare.
VaTrump mazuva mashomanene apfuura aya vakarambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzipinde muAmerica. Izvi zvinoitei mukudyidzana kweAmerica neAfrica?
Zvine kakuvhiringa ukama ihwohwo kudyidzana, tichitarisa kuti imwe yenyika yakaiswa palist iyoyo yokudzivirirwa vanhu vayo kuti vave kuAmerica iNigeria. Nigeria ndiyo ine vanhu vakawanda muAfrica mose kudarika imwe nyika yemuAfrica, zvinoreva kuti ndo kune maketi hombe yezvinhu zvingava zvinobva uno kuAmerica kana zvamaAmerican company. Saka ndakafara chaizvo kunzwa vapompeo vachiti tichaongorora ipapo. Patakaita ipapo tinoona sokuti takakanganisa, nokuti vanenge vakazozviongorora vakaona kuti aiwa tikadero tanyanya kutsika ukama hwokuAfrica uku, nokuti dzimwe nyika dzichasapotavo idzodzo nyika taiswa pazvirongwa izvozvo kurambidza vanhu vazvo kuti vavuye unoku, zvobva zvoita kuti mabhizinesi okuAmerica asakura maafu.
Avo vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha, avo vanodzidzisa paDivry University kuOhio, vachitaura vari parunare vari kuOhio kwakare, naTanonoka Wande weStudio 7. Muimbi wechidiki Sanfrey Unganai, uyo anozivikanwa nerekuti Nice Boy, akabura damba refu rake rinonzi Zvihoto, iro riri kutambirwa zvakanyanya nevakawanda munyika. Gati nzwe hurukuro ya ita na Blessing Zulu West Studio 7.
Baba, mate, baba, chari raimua. Ozi roto, sasita yave. Chiri momba, nizo zikofu. Andi zofunga, zokofunga rukare. As
Tanga kuimba last year muna February 2019.
Ndo pa makatikisa dambari free kutanga apa?
Ndo pa nekatikisa dambari free kutanga rikabuda muna June raenzi munu wenyama bachari na kupinda muanu kwa kananga na.
Echi konzero chei?
Nda ngandisina market. Deni ndandisina amari kukwa nisa kupusha album. Raisa sara ndakangori chenge chezi.
Makazo tikisa rimwe dambare fuere.
Ndakazo tikisa dambare fuere neziroto.
Ziroto, ziroto mariwe, mariwe. Ziroto, tarira yave, papa. Ziroto.
Ririku utambiru wasi?
Ziroto ya utambiru wano wano zakanaka.
Ndiriku ona uti makwanisa kuzoisa o video yekambo ikaka makange mshibatiru wana animanja.
Ndakato damari ya chonde gaungo bata nizo kasho makanda andi na kudungu wana wano kwa msa undibatira wanga wana kiri wani mziyo yacho.
Ma kukwanisa ili kuita mashows manje ziriku ufamba si?
Mashows so far ndakambo ita panekambo inda kumasingo kwa muna December 2019. But so far, that is another thing. I collect a financial music. I will want to become one. You want to go and access the career of my radios, my radios, which one thousand of the end of the world to live as a hand and starting out with the
as he goes, no, I'm linking my name Kurumbira match.
Mukurumbira unotanga kare ningangoti last week pandakazo kwanza kutaura neimwe inonzi Shema TV ndoya ndakakumbira kuti vandiisirewo video rangu sezvo vanga vachita just vakati sezvo usina mari mwana wamai ndokuitira mahara ndo pandakazotanga kuona vanhu vachiresponda kubva kusocial media vachiuya kunamba dzangu
tafute tariro ngashaya ngariro ndoshaya chimiro. Paulina Pereira, Machoco Terera, Rudonda Merera, Negandi Merera, Uopendo Rocha, Unana Chachota, Dizoso Convera, Timangu, Adigo Mukandi Chichema, Dochema, Dochema, Tambo.
Munoita basa rei?
Ini ndinotevenza mutaksho.
Pa munenge musiri kushanda apa ndopa mune muchitsikisa zvenyu mimanzi.
Ndopa ndiri kubika mimanzi ndichigara pa taksho. Kamari kasho makanda wana ikako ndongotsikisa ndiyo dzangu.
Baba, tendi nazva. Dekurota, rugare kuhope. Saka zvino ndiyo yava taka 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 kunge chitamba. Ndiyo bamba. Ziroto, ziroto, mariwe, mariwe, ziroto, tarira yave, papa,
ziroto. Ziroto, mumanzi womuimbi wechidiki Sanfre unganai, uyo anozivikanwa nerekuti Nice Boy, achitaura ari parunhare ari kugweru na Blessing Zulu West Studio 7. Tabatafika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichia kupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kuona nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro mangwanana nhasi. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina. Tandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.
Soko hizika